pane magwaro maviri abuditswa tisati taenda kudare. Rekutanga rakanyorwa naChief Election Agent Zinyama achitaura kuti pane zvaitika zvekuchikidzirwa kurohwa vanhu kwavaitwa constituents. Ripoti yabuda iri kutsigira kuti vaenda kuground kunoinvestigata kunofeya nyaya idzi. Vakaona kuti chokwadi chataurwa naZinyama anove ane mvumo saChief Election Agent. Akaita izvi ndasungwa. Nekuti pandakasungwa ndandina mukana wekutaura. Saka iye akandimirira akanyora tsamba ivakabvuma kuti inini ndairambidzwa kupinda. Saka zvaimboita kuti inzi election iri free yaita kuti vanhu vavhotere pavanoda, nekuti zvakawanda zvacho zvanga zvarambidzwa ende vanhu vanga varohwa vanga vachikidzirwa kuti vasavhote pavanoda pacho. Saka izvi ndinozvitenda. Chigwaro yechiviri igwaro randakanyora inini ndichiona zvese ndichipomhera iyo hurumende yeZimbabwe neZANU-PF zvaongororwa futi zvakare neZimbabwe Human Rights Commission kuti zveshuwa zvandakanyora nezvaitika zvakaitika kuti vanhu vakarohwa madzimambo akapindira. Hongu madzimambo vanogona kushungurudzika, kasi iro bumbiro futi ripoti yabuda inotaura futi kuti bumbiro yenyika haibvumire kuti madzimambo apindire nyaya dzematongerwo enyika. Enda havatenderwe futi kungodzinga masabhuku pamberi pevanhu, nekuti munenge mabvisa chimiro chemunhu. Nyika haibvumirwe ende bumbiro renyika ribvumirwe kuti munhu abvise chimiro pamberi pevanhu. Pane matanho anotorwa kuti izvi zvinhu zviitike, nekuti sabhuku munhuwo anogara nevanhu. Saka mukamuita izvozvo vanhu vachizviona anofamba sei, anogara sei nevanhu.
Ko, iyo nyaya yenyu yasvika papi yamanga muchikwikwidza zvakabuda musarudzo?
Tiri kupinda mudare mangwana, kasi ndiri kuona kuti inogona kutadza binda, nekuti gweta rangu rimwe range parichagona kuita. Saka ndakakumbira rimwe gweta kuti riite basa racho, nekuti uye anenge atibatikani mwana wake asi kunzwa mushi. Saka tichakumbira postponement